Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 2 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa nyaya yakakwidzwa nenhengo 14 dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reparamende. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana-siyana hakuna zvakunobatsira kunyika. Vatori venhau muZimbabwe vobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ranzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo 14 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reparamende navasengeso chavangu avanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court vamuna Mato Mutevedzi vati vachapa mutongo wavo panyaya iyi dare renomination court risati ragara musi wa7 mbudzi apo richatambira mapepa avanoda kupinda musarudzo dzekutsiva nhengo idzi. Sarudzo dzacho dzichaitwa musi wa9 zvita gore rino. Magwete enhengo dzeTriple C anoti agadzirisa mapepa ari kudare achibvisa mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiriri wedare reSenate amai Mebo Chinomona pavanhu vakakwirirwa dare. Magweta aya haana kupa zvikonzero zvekugadzirisa mapepa aya pamberi pedare ranhasiri. Gweta ranga rakamirira vavirava vashingira ihoko vatenda kuvatori venhau kuti vavirava vasisiri munyaya iyi.
Nyaya tichirerekera kuna speaker na president of the Senate ya withdrawal. Kureva kuti speaker na president of the Senate havana mosha davari kunzi aita.
Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalos Siziva vabvuma kuti ndizvo zvaitika mudare.
Dare rataura iro kuti richapa judgment before the nomination court because munoziva kuti by election iri kunzi rinofanira nomination court kusvika musi wa7. Saka isuwa happy sebato nekuti court ichaita hand down its judgment before the 7th nekuti judgment ino affecta zvichaitika zvakaproclaima neZimbabwe Electoral Commission.
Vasiziva vatiwo vaudza dare kuti vachavangwa havasi nhengo yebato ravo uye nhengo dzavo dzakadzingwa hadzina kumbopiwa matsamba.
Application yedu ndeyekuti aripo uyu ane mandate here yekurecall mamembers of parliament and iye ndiye secretary general here wemovement ino and the onus yanga iri paari iye kutataura kuti aiwa ini ndini secretary general zvamunotu haana kuratidza court kuti inini vanhu mamembers of parliament havasisiri mamembers eTriple C nekuti inorecallisa munhu kuprove kuti aiwa uyu haasiri asiza haasiri nhengo yeTriple C haana kuprova zvinhu izvozvo ndonya.
Rimwe remagweta anga akamirira vachavangu vanxovani Stole vati vane chivimbo chekuti vachavangu vachakunda.
We are very confident kuti achawina because ndiye interim secretary general weTriple C zvinotozikanwa.
Vachavangu vakadzinga nhengo dzeparamende 24 pamwe nemakanzura ane chitsama panga pachinzwika nyaya iyi mudare mapurisa anga akadyarwa mukati nekunze kwedare rehigh court anga achidzingawo dzimwe nhengo dzeTCCC pedyo nedare iri nhengo dzakadzingwa mudare navachavangu dzichinza hadzina kusarudzwa nevanhu dzinosanganisira vaPrince Dubeko Sibanda vekubhinga navaFabion Munyaradzi kufa hakutizwi vekumabvukuta fara asi zita ranoMatemba Sibanda wekumatebeleland south harisi pamazita evanhu vari kupikisa mumatare kudzingwa kwavo navachavangu vachavangu vakadzingawo zvakare makanzura kusanganisira meya weguta remasvingo muzvare Chantel Yeukaichiwara ndakamirira studio 7 ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana-siyana hakuna zvakunobatsira nyika zvakanyanya. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo gungano rechimakumi maviri nenhanhatu rezvemigodhi re26 Mining Engineering and Transport kana kuti Mine Entra muBulawayo nhasi, vamunangagwa vati zvicherwa zviwanikwa zvakakosha pakusimudzira upfumi hwenyika.
Zvisinei nekuti zvezvicherwa chikamu chinosimudzira upfumi hwenyika nemagariro evanhu, kunyanya kuvimba nekutengesa zviwanikwa zvisina kunhadzurudzwa hakuna kwatinotisvitsa senyika. Zvidzidzo zvatinowana kubva kumamiriro ezvematongerwo enyika nezveupfumi pasi rose zvinoratidza kuti tinofanirwa kugara takangwarira kuti upfumi hwenyika yedu husakanganiswa nezvimhingamupinyi zvinombowira upfumi hwenyika pasi rose, kusanganisira kusagadzikana kwemitengo yezvicherwa nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti vanhu vemunharaunda dzinowanikwa zvicherwa vawane chiviri kubva mazviri, vakakurudzira vemakambani anoita zvezvicherwa kuti vaone kuti izvi zvaitwa.
We only have one Zimbabwe and our mineral resources are finite.
Tinongori nenyika yeZimbabwe imwe chete chete, uye zvicherwa zviwanikwa zvinopera. Nekudaro ngative vanhu vakanaka tichichengetedza zviwanikwa zvedu, tichingwarira kuyeuka zvinodiwa neveruzhinji mukurarama uye kuedza kusimudzira upenyu hwavo.
Vachipindura Studio 7 pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavari kuita pakuchema-chema kweveruzhinji kuti hapana zvavanowana kubva kumakambani anoita zvezvicherwa kunyanya ekunyika yeChina, vaThomas Gono vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Mines vati sangano ravo rinokurudzira kuti makambani ose anoita zvezvicherwa ashande nevanhu vemunharaunda dzaari pamwe nekubatsira kusimudzirawo nzvimbo idzi.
Hatitauri kuti ndokuChina, ndokuAmerica, ndokuBritain, ndokuSouth Africa. Kwatiri vese mainvestors, kuridziro yatinopa ndekuti vanofanira kuita vachicherechedza mitemo yenyika nemitemo yekwavanogara. Zvinotosanganidzira vana chifi nana sabhuku vanotogara pasachiita zvishimo zvavo.
Mudzidzisi wezvidzidzo zveupfumi zvepamusoro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vanoti zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba kuti zviwanikwa zvisatengeswa kunze kwenyika zvisina kuvandudzwa.
Noti ngazvisangova pamuromo chete, asi ngatiwane mitemo yakasimba chaizvo inopromota beneficiation iyoyo, uye kuti mitemo iyi ngaitevedzerwe kuitira kuti pasava nemaleakages.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanotsinirawo maonero ekuti hurumende haifaniri kungosimbira pakutaura. Zvisinei nekuti makambani akawanda ekunyika yeChina ari kusima mari yavo munyika mune zvezvicherwa, pagungano iri hapana makambani akanyanya kuwanda anobva kunyika iyi. Makambani anosanganisira anoita zvemigodhi anosvika 1,569 ari kupinda mumusangano uyu mamwe achiratidza zvigadzirwa zvavo. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rezvezvicherwa vaSoda Zhemu nevamwe vakuru vakuru vehurumende vange vari pachiitiko ichi. Gungano reMine Entra iri iro rakatanga nezuro uye rinopera mangwana rinoitwa gore rega rega muna Chikunguru, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo dzaive munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muganhu weRafah uyo uri pakati peEgypt neGaza wavhurwa neEgypt kwezuva repiri nhasi. Vakuru vevashandi pamuganhu wemuPalestine vachizivisa kuti vanhu vanosvika mazana mana kana kuti 400 vekune dzimwe nyika vane magwaro ekufambisa vabuda muGaza vachipinda muEgypt. Vazivisa zvakare kuti vanhu vakakuvara vari zvizvarwa zvemuPalestine vanosvika 60 vabvumidzwawo nhasi kupfuura pamuganhu weRafah vachipindawo muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo yeIsrael neHamas vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe kana kuti 7,700. Israel inoti vanhu vashaya munyika iyi vanodarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yekuIsrael neHamas iri kuenderera mberi ichinge ichiratidza kuti ichange ichivhiringa zvinhu, nokuti katarisa isu zvazviri kuita ndezvokuti kurwisa kuri kuita Israel Hamas, Hamas ichirwisavo, zviri kuita kuti dzimwe nyika dziri mudunhu iroro reMiddle East dzinosapota Hamas dziri kukutidzira kuti dzinge dzichijoinavo hondo iyi.
Mungati imi nyika idzi ndedzipi dzinowanikwa idzo dzichidyidzana neZimbabwe?
Tinotarisa isu nyika yakaita seIran ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe, kana iyo Palestine ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe. Uku tinoona kuti nyika dzakaita sana Lebanon dzine vamo vamauto ana Hezbollah vari kutokandirana makobvu namatete neIsrael vachitombokandirana mabhambo. Kwozoitawo mahutis ari kuikokoko futi mauto mamwe ari kuda kukutsirana Israel kuti inge ichitobviswa pamepu zvachose vachibatsirana neHamas. Kwozotiko Iran ina vairi kusapotawo mauto mamwe ari muSiria akatombokandira mabhambo kuIsrael. Kwozoita mamwe ari muIraki vari kusapotwa neIran inenge inousahwira kwakakosha chaizvo chaizvo neZimbabwe kubvira makore nguva dzehondo.
Munoona kuenderera mberi kwehondo iyi ichizokanganisa sei nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe?
Kuenderera mberi kwehondo yekuchavhiringa zvinhu zveZimbabwe, mafambiro anenge achiita zvamabhizimusi zvinobva kuIraki ikokoko, kuIran ikokoko, zvinobvawo kunaana Israel, zvinobva kunaana Palestine, pamwe chete nezvinobva kuZimbabwe zvichinda kunzvimbo idzodzo.
Ndeupi muenzaniso wamungapa wezvinotengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzekuMiddle East?
Muenzaniso mukuru wendingapa wezvinotengeseranwa zvinobva kunzvimbo iyoyo yeMiddle East iri kuita hondo ipeturo nedhiziri. Ratiri kutohwa kuti zviri kukwira kuZimbabwe, kukwira kwepeturo nedhiziri kukwidza zvinhu zvese muZimbabwe. Saka vateereri, panzwisise ipapo.
Vanga vari nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelous vari kwakare kuOhio muAmerica. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hakuna zvizhinji zvati zvaitwa nemapurisa panyaya yekumbopambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeboka revechidiki rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vari zvakare nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore ava vakapambwa neZuro. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chati chavepo chekutaura sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati chero zvavo vanga vari parwendo hakuna kwakanga kwamhangarwa nyaya iyi kusvika mukupera kwezuva neZuro, uye vanga vasati vanzwa kuti nyaya iyi yazosvitswa here kumapurisa nhasi, vachiti vanotozoziva zviri kuitika kana vasvika muHarare manheru anhasi.
Chiripo Indiana and Dimo Maharare and far away from Maharare. As of yesterday, Sangatina Police report. But me bingato so check it and that's a shakwa Harare in about 3-4 times. It is five report here because but to be honest, as of yesterday, Pangabasna report.
Mutawariro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare na Evans Zininga weStudio 7. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu Evans weStudio 7 abata mukoma wavatakudzwa ngadzore vari kanzura weward 16 muHarare vachimirira TCCC vaDanford ngadzore.
No, thank you. Ndava kupatara makuseni ndikaenda futi masikati nababa wacho vatosvika zvakuru.
Veruzhinji vari kuramba vachida kutsvaga kuti zvave papi iye ari kunzwa sei pari zvino.
Mukomana ari kurwadziwa and masembo evlad test aitwa kuti namwe acho ari kunzwa pano South Africa but hakwanisi kutoya ino South Africa vanhu vestate vanene kesi state yasiyane passport so tiri panguva yakaoma kuti munhu arazi zvinoziva zvipatara zvemuzimbabwe achiti atipane South Africa.
Ivo mapurisa tambovabatawo tichida kunzwa kuti vane zvavari kuita here vachitoedzawo kuita sokuti vari kutoshamisika. Hamuna kumhangara here kumapurisa nyaya iyi?
Zvokutanga ndechekuti mapurisa avatishamisi, vanomirire kuti munhu avapondwa zviri pachena zvinoonekana munhu wese, vanomirire kumhangara. Kazhinji totoona mapurisa vachiekta vachiedza mastatement efunu yeinformation yavanonga vana masocial media. So izvozvizvi but because vanova munhu weCCC anova MP vechidiki havana hanya nazvo, hazvitishamisi kana mapurisa anoti avamiriri ari kuti vanhu vamhangare. Chido munhu avachii iye munhu abata pfuti mudzimba dzevanhu AK-47 mapurisa ava ndinoziva kare kare navata even sekgandi yakaaeshini mapurisa anoenda kudzisipa chavanhu homicide kuya paground kutsvaga munhuye ava munhu avabata pavhidhiyo achioneka aine AK-47 onzi kumira ripoti iripoti iyoyi but mapurisa ivava vatishamisi zvakare because tinonziva kuti panguva yapera iyo last time vana NP mamombe kamdevasiza chindii nanekaimarova vavambokidnepa vapesa vafungwa vari iyo futi. So hatitishamisi mapurisa kuti avamira ripoti.
Kunze kwezvematongerwo enyika uyu munin'ina wenyu uyu mungatiwo kudii pamusoro pechiitiko ichochi?
So tiripota but nini samukoma watakuzwa ndovasomuda pasina konzwe nemapurisa kana zviniva ripoti inhu yakapariwa hazvinete sei.
Vanga vari mukoma wavatakudzwa ngadzore vari kansera webato reCCC kuward 16 muHarare vaDanford ngadzore vari parunare muHarare makare naEvans Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vekuBritain nemudzimai wavo mambo kadzi Camilla vari kushanya muKenya umo vaona mauto emumvura ari kuita zvidzidzo zvebasa muKenya makare achisvika kumahombekombe kwenyanza muMombasa nhasi. Muri yeumambo iyi yapinda muzuva retatu mukushanya kwayo muKenya inove nyika yekumabvazuva kweAfrica. America nhasi yatemera zvimwe zvirango zvitsva kuMoscow pamusoro pehondo yeUkraine zvakanangana neremangwana remhando dzemoto kutiza zvirango pamwe nendege isina mutyairi kana kuti drone iyo yamuka chibhebhenenga kumauto eUkraine pamwe nezvikwanisiro mukati mezvimwe zviri kuparadzwa nendege iyi. Zvirango zvitsva izvi zvatemerwa mazana evanhu pamwe nemakambani. Vatori venhau muZimbabwe vabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevatori venhau. Vatori venhau vashorawo kufa kwevamwe vavo muhondo iri kuitika muGaza. Pasimon Rovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Privilege Musvaniri ashora kushungurudzwa kwevatori venhau achiti muZimbabwe nyaya idzi dzichipo asi dzakadzikira. Atiwo anorwadziwa nekuurayiwa kuri kuitwa vatori venhau kuGaza muhondo yeIsrael neHamas.
Zimbabwe ndeimwe nyika inombotyisa pazviitiko izvi, asi tinotenda kuti gore rino zvinenge zvakadzikira. Asi tinochema nemhuri dzevamwe vedu vaurawa mumwedzi wapfuura muhondo yeIsrael nePalestine.
Sangano reCommittee to Protect Journalists rinoti vatori venhau 33 vafa vari pabasa zvichitevera kuputika kwehondo pakati peIsrael neHamas iyo yakatanga musi waGumiguru 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau kuchamhembe kweAfrica reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA raburitsa gwaro nhasi richikurudzira hurumende kuti igamuchire chisungo cheUnited Nations chinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau. Mukuru weMISA Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vati chisungo ichi chakakosha zvikuru mukuchengetedza kodzero dzevatori venhau munyika.
Tinorangaridza hurumende kuti inge ichitora madanho matano ekuti inge ichiunza muono weUnited Nations kana kuti chiga chayo cheUN Action Plan on Safety and Security of Journalists kuti inge ichinge ari mitemo munyika yekwedu kuti munhu anenge aonekwa achishungurudza kana kumbunyikidza vatapi venhau akwanise kunge achibatwa nemutemo.
Mukuru wesangano reMedia Center vaErnest Mudzenki vatiwo Zimbabwe inofanirwa kudzika mitemo inochengetedza vatori venhau uye kusimudzira mararamiro avo kuti vaite mabasa avo vakasununguka.
Mende ngaiite kuti mutemo wakaita seweMedia Professional Bill ukurumidze kuvapo, asi kuvapo kwawo ngakuve kunobva pakubvumirana.
Mutori wenhau wechidzimai Ruvimbo Nyikadzino anotiwo zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richipamikana kuvatori venhau kuti vazivewo kodzero dzavo. Nyanzvi munyaya dzezvekutorwa kwenhau vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti zuva iri rakakosha nekuti rinoita kuti kodzero dzevatori venhau dzichengetedzwe.
Zuva iri rakakosha pakuti ndomusi watinotarisa kuti kodzero dzevatori venhau dziri kuchengetedzwa zvakaita sei. Izwa rakakoshera vatori venhau.
Hatina kuwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mumashoko avo kuvatori venhau panguva pfupi yapfuura, mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gandari vakati hurumende yakazvipira kushanda nevatori venhau pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. Muzinda weAmerica muZimbabwe watura mashoko uchikurudzira hurumende dzose kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists rakadzikwa neUnited Nations mushure memusangano weUN General Assembly wakaitwa mugore ra2013. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimon Ndlovu.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvichine tarisiro yekuti sangano reSADC ringagadzirisa gakava riri muZimbabwe rakasimudzwa zvichitevera sarudzo dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, ukuwo vamwe vachiti hapachina chekutarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanongura zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology Professor Riki Mukonza pamwe chete nenhengo yeZANU PF vaJohns Musara. Ngatitangei kunzwa kubva kuna Professor Mukonza.
Hongu vakatemere chokwadi, ndinoona vana veZimbabwe vakawanda kunyange nevamwe vatungamiri kunyanyanya vebato rinopikisa vachiratidza kuti vane chivimbo chakakura chekuti SADC pada pane zvaichaita. Vanopikisa veTCCC vakatembenga vakanyora kuti vari kutarisira kuti SADC iti sarudzo dzidzokororwe patsva, African Union ichiongorora ZEC yombonzi imire padivi nekuti vaiti ZEC haina kuita basa zvakanaka. Asi imi mazira ndinoita mafambisirwo anoitwa zvematongerwo epasi atingati international relations. Masangano akaita seSADC, AU nemamwe masangano anoitarisa zvemafambisirwo anoitwa izvinhu munyika dzakawanda. Havana simba rekuti vanganzi vangapindire mune zviri kuitika mukati menyika. Vobva vataura kuti izvi ngazvifambiswe nenzira iyi. Zvavanogona kuita kungokurudzira kunonga kuti apa hapana kuitwa zvakanaka, apa paitwa zvakanaka, kwete kuti vangabva vapindira vobva vati ngazvitangiswe. Kana vachitodaro zvinenge zvichienderana nekutenderana nevari mukati menyika iyoyo, ingava vatoriri kutonga nemapata anopikisa.
Vamusara, munoti
no bvumirana nezvataurwa naprofesa Mukonza kureva kuti vanotarisira kuti SADC ingapindira, kunyanya vanotarisira kuti SADC ingabvisa president vamunangagwa ichiisa vachamisa manyausa mukanwa eharahwa kurota zvayo ichiyamwa, kana kuti patingati kupedza nguva kuteya zvoumeriva. Nekuti zvatinoziva ndezvekuti SADC haigadzi mapuresidendi kana kuti haibvisi mapuresidendi. Chaingangoi kukurudzira kuti kanzwa kuti kune vamwe munyika menyu vasiri kufara, tinokurudzirai kuti mutaurira nemunzwisisani. Asi pazava pane zvekuti hapana chikonzero chekuti SADC itombokurudzira kuti taurirani, nekuti SADC iyo pacho zvayo yakatotaura kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka uye muenzaniso kune nyika dzose dzemusadic, kureva kuti nyika dzose dzemusadic dzaakutonzi tevedzerai maitirwo esarudzo akaitwa muzimbabwe ane runyararo akarongeka, ndo zvakataurwa nesadic ikatokurukurudza vamunangagwa zvakare.
Profesa Mukonza, iyo tarisiro iyoyi nevana vezimbabwe yakambobvira papi?
Tarisiro iyi yakabva mune zvakabuda kune vakauya kuzoongorora sarudzo vakamirira SADC. Havasiro vega, kunyange vakanga vakamirira AU nevakanga vakamirira mamasangano akaita sana EU necommonwealth, pane zvakawanda zvavakabudisa kuti zvakanga zvisingaratidze kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka. Saka izvozvo ndo zvakaita kuti vana vezimbabwe vave netarisiro vachiti aiwa SADC izvi zvinhu zvayakati hazvina kunyatsofamba zvakanaka. Zvinoreva kuti SADC ine zvaichagona kuzoita. Asi tikatarisa gwaro rakabuditswa neivo vakauya kuzoongorora nezvaakutaurwa nasachigaro weSADC, tiri kuona kuti pane mukaha mukuru.
Vamusara, kukorokotedza kwava Joao Lorenzo hakusi kwakungoti werisa sachigaro, vaikwanisa kukorokotedza asi havangashandure zvakaburitswa mugwaro rakaburitswa nevakaongorora sarudzo muzimbabwe.
Zvino vaLorenzo vakangogumira kukorokotedza president vamunangagwa, taitaura chaizvozvo. Asi vakazoenderera mberi vachiti izvo maitirwo akaita sarudzo kuzimbabwe akanaka zvekuti muenzaniso kune dzimwe nyika dzemusadic nedzimwewo dziri kunze kwesadic. Saka hatingarerutsi mashoko president weAngola arize iye sachigaro weSADC, nekuti uyu akauya kuzotumwa uyu ari pasi chaipo kemukuru weSADC nemapurezidendi emusadic ose. Saka shoko rake haringapfuuri remukuru weSADC.
Profesa Mukonza, munoti nenyaya yekuti zviri kutaurwa negwaro zvaakusiyana nezvakataurwa nasachigaro weSADC?
Izvozvo hazvibuditsi chimiro chakanaka kuSADC pachayo, nokuda kwekuti mubvunzo unoti saka sachigaro mashoko ake anobvepi? Nekuti tarisiro yedu ndeyekuti zvinotaurwa nasachigaro zvinofanira kunge zvichibva mune zvaongororwa. Handiti ava vakatumwa vakatumwa neSADC, havana kuzvituma vega. Saka rakanga riri ziso reSADC.
Musara, tipete hedu chirongwa. Nyaya iyi yakazokurukurwa kuSADC nemugovera kuAngola, munenge maakuonawo sei chimiro cheSADC?
Hapana zvingatishamisa zvedu, nekuti pese panoungana vanhu panogona munhu oti vanhu havasungi muromo ka. Saka kana munhu akagara pachigaro chaari akati nyaya yekuzimbabwe vatitoita sei, umwe akapindura hazishamisi. Asi chakakosha ndezvekuti chii chichabudai muchitaura ikoko?
Tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muna Tavoka Ncube.
Thank you.